manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakara manero anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 5 2021 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 30 nevashanu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Ofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General inoti pakaitwa uori unotyisa nemapazi ehurumende pamari yaifanirwa kupiwa varombo nevashandi vemuzvipatara munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yave kutanga kuongorora uori unonzi huri kuitwa nemakambani ehurumende. Mapato anopikisa otatsurana panyaya yePollard. Tine hurukuru nava Job Scala veMDC Alliance. Tichanzwawo kubva kunava Madok Chivasa veNCA. Indwe mimwe yemisoro inawo dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 35 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvitatu nemazana manomwe negumi nemumwe kana kuti 3,711. Vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 1,091 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana. Negumi nezvitatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 113,526. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 1,424 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi masere nezviviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 82,994. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru makumi masere nemakumi matanhatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 863,667. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti ishande zvinotarisirwa. Ongororo yakaitwa naAuditor General kubvira pakatanga kuvharwa nyika nekuda kweCOVID-19 gore rapera inoratidza kuti mari yaifanira kubatsira vanotambura nevaya vainge vabatwa neCOVID-19 yakabiwa kana kuti haina kushandiswa sezvainge zvakatarisirwa izvo zvakasiya vanhu ava vachiyaura nenhamo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri iro rakaturwa kuparamende svondo rino rinoti kunyange hazvo hurumende yakaisa parutivi mari yekubatsira vanhu panguva iyo vaikurudzirwa kugara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vakawanda havana kuwana mari iyi nekuda kwechitsotsi nechikiribidi chakaitwa pamabatirwo aiitwa homwe iyi. Mugwaro ravo Auditor General Amai Mildred Chiri vanoti mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe yaifanira kubatsira vemabhizimisi madiki akavharwa nekuda kweCOVID-19 mhuri dzinotambura, vakaremara, vanorwara nevamwe kubva muna chivabvu 2020 kusvika muna zvita 2020 haina zvayakaita zvinoonekwa nekuti hapana umbo hunoratidza kuti yakapiwa ani uye imwe yakapiwa kuvanhu vasingazikanwe uyewo vamwe vaiwana mari iyi kaviri kaviri. Amai chivanotiwo bazire vechidiki nemutambo rakapawo vechidiki vatambi vaimbi nevamwe vainge vabatwa neCovid-19 mari yekubatsirikana vasingatevedze zvinodiwa kana kuti pasina humbo hunoratidza kuti zvechokwadi vanhu ava vaive vaimbi kana vatambi. Vanotiwo munzvimbo dzaichengeterwa vanhu vane COVID-19 zvinhu zvaitengwa pasingatevedzwe mutemo uye mune dzimwe nguva vashandi havana kupiwa mari dzavo dzekubatsirikana, izvo zvaiita kuti vaore mwoyo. Zvimwewo zvisina kufadza maichiri ndezvekuti basa raisafamba nemazvo kunyange hazvo hurumende yainge yaisa parutivi mari yekugadzirisa nzvimbo dzekuchengetera vanhu vaive neCovid-19. Semuenzaniso, vanoti kusvika musi wa12/3/2020 hurumende yainge yabhadhara mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora emuno 180 million RTGS ekugadzira maisolation center makumi matatu nemaviri, asi panguva iyi painge pagadzirwa mapfumbamwe chete. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvabuda mugwaro raAuditor General, vakati vese vakaba mari iyi vanofanira kudomwa nemazita.
Tikukurudzirawo Parliament kuti iburitse huori uhu pachena. Vaiita izvi vabatwe vakwanise kunge vachiprosecutwa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaitai Ruben Mbofana, nyaya yekuti mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda ndivo vakatozotaura gwaro iri kudare mushure mokunge mapazi ehurumende atadza kuita izvi, anoratidza kuti pane huori hunotyisa huri kuitika panyaya dzeCovid-19. Vati chinosuwisa ndechekuti vanhu vari kutora mupoto weCovid-19 vakuru vakuru muhurumende.
Kune mari zvadzo dziri kutongoenda chidya zvavo kumusoro ikoko. Zvinoratidza kuti nyika inoyi hakuna kwatiri kuenda.
Vambofana vati vanhu vanoda kuona mbavha dzichienda kumajeri kwete kungodzidzinga mabasa chete. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti nyaya dzese dziri mugwaro raAuditor General hadzinei nebazi ravo, vakati titaure nebazi rezvemagariro evanhu.
Isu hadzani masocial welfare kana mari dzodzatiti dzinoranwa neminister of social welfare.
Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati vaudzwa nezvegwaro raAuditor General uye vachariongorora.
Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita semapoliticians nevamwe vakadaro vaikanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, inyaya yatakagadzirisa dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa nekuti pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka.
Kusvika musi watumbudzi 2020 bazi rezvemari range rapa mapazi ehurumende nemakambani ayo akaita seDistrict Development Fund mari inodarika 1.9 billion yemaRTGS yekubatsira kusimudzira zvipatara, kuvaka makwarandaini nemaisolation centers, kuchera zvibhorani nemamwe mabasa ekubatsira paCovid-19. Veruzhinji munyika vanochema kuti havana rubatsiro rwavari kuwana, vachiti COVID-19 yatovasiya vave varombo zvakanyanya. World Bank yakaburisawo gwaro chiti COVID-19 yasiya vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vave varombo zvakanyanya muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, komisheni inoona nezvekurwiswa kwehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti iri kuferefeta mapazi ose ehurumende pamwe nemakambani ehurumende akabuda mugwaro raAuditor General kunze asi kufambisa mari zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano wepagore wekutanga wekomisheni iyi uyo waitirwa pamadande mutande senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vachitaura pamusangano uyu sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo vati komisheni yava haisi kufara kuti hori hwakanyanya mumapazi ehurumende, makambani ehurumende, makambani akazvimirira pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Amai Matanda Moyo vati nekuda kwekuti Zimbabwe yakaiswa panyika zana nemakumi mashanu nepfumbamwe, panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa munyaya dzeuori, zvinoratidza kuti uori hwakapfunya chisero munyika. Ivo sekomisheni vakabva vazvitarira basa rakakura kwazvo rekurwisana neuori. vachiti vakagona basa zvisinei kuti dzimwe nyaya dzavaibata dzaimbovhiringidzwa nevamwe vakuru vakuru vari mumahofisi mahombe vavasina kudoma nemazita. Amai Matanda Moyo vati mushure mekuverenga gwaro raAuditor General amai Mildred Chirira 2019 nemamwe avakaburitsa mushure megwaro iri, komisheni yavo yakaona kuti pane nyaya dzakawanda dzeuori, kushandiswa kwemari nezvinzvimbo zvisiri zvomuhurumende. Nokudaro amai Matanda Moyo vanoti vari kuferefeta mapazi ehurumende akawanda.
In the circumstances and on the basis of the report of the Auditor General of Zimbabwe,
nemamiriro akaita zvinhu uye pamusana pezviri mugwaro raAuditor General of Zimbabwe, saki yakavhura nyaya dzairi kuferefeta mapazi ose ehurumende ari kunzi ane zvaakaita mugwaro iri nechinangwa chekuti vose vakaita zvehuori. Tiri kutarisira kuti tiendese nyaya zana nemakumi masere kubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority kudzora midziyo inokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ari RTGS, kushandisa umizha wechimanje manje mumabatiro atinoita nyaya, kuwedzera kuongorora kuti zvinotarisirwa zviri kuitwa here mumapazi ehurumende zvikuru sei mumakanzuro, kusimbisa nyaya dzekuchengetedzeka kwevanotiridzira uhwi munyaya dzehuori pamwe nevafakazi, uye kusimbaradza ukama pakati pedu nevatinodyidzana navo muno nekunze.
Mamwe mapazi ehurumende akanzi namai Chira asi kufambisa mari zvakanaka anosanganisira bazi rezveutano, bazi rezvekurima, Zimbabwe Revenue Authority, Zinara pamwe nenasa nemamwe. Asi mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Clutch wayo vati hapana chavari kutarisira chakanyanya kubva kuZAC sezvo komisheni iyi ichinziwo ine nyaya dzayo dzekusafambisa mari zvakanaka.
Chingatarisirwa chingabuda hapana, nekuti mashandiro avanoita mapazi ivava inyaya yekushanda vachitora mainstructions kubva kune political party kubva kuZANUPF.
Asi mutungamiri wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCO Muzvare Janet Joe vati zaki nokwanisa kuferefeta mapazi ehurumende aya kana iyo zaki pachayo pamwe nehurumende vakazvipira kuti izvi zviitike.
Zvinogoneka kana paine kuzvipira kwa iyo commission pachayo kuti iongorore, uyezve paine kuzvipira kwehurumende kuti mapazi ayo aongororwe maringe nezvenyaya dzehuori.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwisa nyaya dzehuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vanoti dai hurumende yaida kurwisa huori zvakasimba, zaki aifanira kushanda naamai Chiri. Kunyange hazvo commission yezaki yakanziona Auditor General haisi kutevedzera mutemo wepublic Finance and Management Act mukushandisa kwayo mari yehurumende, amai Matanda Moyo vati commission yavo yakazvipira kuenda kuparamende kunoratidza dare iri mashandisiro ainoita mari yainenge yapiwa nebazi rezvemari. Zvichakadai munyori mukuru muzak kana kuti executive secretary Muzvare Suka Itongogara vaudzawo musangano uyu kuti commission yavo haisi kufara kuti paramende iri kunonoka kuvashevedza kuti vazotsanangura mashandisiro avanoita mari yavanenge vapiwa nebazi rezvemari. Mai Matanda Moyo vati commission yavo ine hurongwa hwekuvhura mamwe mahofisi kune mamwe matunhu kuitira kuti munyika yose muve nemahofisi ezaki matanhatu senzira yekuedza kuti vabate nyika yose mukurwisa uori. Svika pari zvino amai Matanda Moyo vati commission yavo yatambira nyaya dzeuori zana nemakumi mashanu nenomwe 157, uye panyaya dzose idzi zaki yakwanisa kuferefeta nyaya makumi manomwe nenhanhatu 76. Zvichakadai Muzvare Tongogara vati commission yavo iri kusanganawo nematambudziko akawanda anosanganisira kusachengetedzeka kwevano varidzira pembe kana huwi nenyaya dzeuori pamwe nevafakazi, kunonoka kutongwa kwenyaya dzeuori mumatare, kusafara kwevashandi vekomisheni yavo kuburikidza nekusamira zvakanaka kwemashandiro avo nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora danho rakatorwa nebazi rinoona nezverunyararo mugungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC, Organ on Politics, Defence and Security Cooperation, rekuti kushandiswe madande mutande mukuongorora sarudzo dzekuZambia idzo dziri kutarisirwa kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mukura nane zvekuburitswa kwemashoko musangano rinoongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuchamembe kuAfrica reAmnesty International vaRobert Chivambu vaunza Studio 7 kuti Zambia ine nhoroondo yekumbunyikidza vanopikisana.
In the past 10 years we have seen a brutal crackdown on
this. Mumakore guna pfuura ongororo dzakaitwa nesangano reAmnesty International dzakaratidza kuti hurumende yeZambia yange ichityora kodzero dzevanhu ichimbunyikidza vanorwisana neuore munyika iyi. Uye avo vanorwira kodzero dzevanhu vamwe vakatourayiwa nehurumende yeZambia kusanganisira kudzidza izidza paUniversity of Zambia zvakaita kuti kure nekuvhukedzana moto pakati pehurumende nevanhu nokuda kwekushandisa mapurisa.
Sezvo gungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrica ratora danho rekuongorora sarudzo iyi kuchishandiswa madande mutande, vachivhambu vanoti vanokumbirisa kuti hurumende yeZambia iremekedze kodzero dzevanhu nokuti ndiko chete kungaita kuti kuve nesarudzo yejekerere. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukurano nane zvokufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti ZimJustice vatendai Mbofana vanoti dai Zambia yatevedzerawo zvinoitwa neSouth Africa munguva yesarudzo.
Saka tinoongorora kuti kana kuSouth Africa patiri kutaura pano vari kutogara pasi ndotarisira kuti ndinhasi kuti vaone kuti kukurudzirwa kana kuti zvakataurwa neIndependent Electoral Commission yavo yekuti kuti kuitwe sarudzo panguva ino pane malockdown hadzingave dzinganzi isarudzo dzakanaka dzaitika mujekerere dziri free and fair. Vanoongorora vaya vanzi vaongorori vachishandisa technology zvechokwadi unenge uchiongorora chii?
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa vaGlen Mashini nevaunza vatori venhau nhasi kuti vari kuzokumbira kumatare kuti sarudzo dzemumatunhu dzainge dzichifanirwa kuitwa muna Gumiguru wegore rino dzizoitwa muna Kukadzi wegore rinoya senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere checovid-19. Panguva ino yedenda recovid-19 vambofana vanotiwo vanoongorora sarudzo vakafanirwa kuti vave munyika iyi kuitira kuti vaone kuti vanhu vapiwa mikana yakaenzana pakutsvaga rutsigiro.
Mapato achikampeno ari kuenda kune vanhu vachinyatsotsanangura zvisungo zvavo vari kuzviita here vakasununguka. Handione kuti zvingabude kana takungoshandisa mafoni nemakombiyuta.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muhangwape avo vachange vakatungamira chikwata chesadi Troika on Politics chinosanganisira vakuru munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe neSouth Africa vanoti danho iri ratorwa nokuda kwekuti COVID-19 iri kuparara zvinotyisa mudunhu iri.
Takaongorora sarudzo dzekuTanzania, Malawi neSeychelles dzichishandisa madande mutande nokuda kwekuti kukura kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 mudunhu redu huri kupfuurira mberi. Saka sebazi resada Troika on Politics takaona kuti nzira yekushandisa madande mutande ndiyo yakatinakira kuti vaongorori vasabatwe nedenda iri.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Mai Constance Chemai avo vaudza Studio 7 kuti mukuru wemultilateral affairs vaRafael Varamisi ndivo vadomwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava kuti vatungamire chikwata cheZimbabwe chiri kuongorora sarudzo dzekuZambia idzi. Vanoti kushandiswa kwematande mutande mukuongorora sarudzo hachizi chinhu chitsva.
Mafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzekuZambia ndiwo mamwe akashandiswawo musarudzo dzakaitwa kuSeychelles neTanzania. Sezviri pamutemo weOGA, Zimbabwe neSouth Africa dzinosungirwa kupa vamiriri vaviri vaviri kuti vabatsire sachigaro wenguva ino anova yeBotswana.
Sachigaro webazi rinoona nezverunyararo mudunhu reSandi kuye vari mutungamiri weBotswana vaMukwetsi Masisi vakazivisa mukutanga kwesvondo rino kuti ongororo yesarudzo idzi yakatanga nemuvhuro uye inotarisirwa kupetwa musi wa14 Nyamavhuvhu. Zvino muZambia zvinonzi hazvina kugadzikana pamberi pesarudzo dzemusi wechina svondo rinouya sezvo paine kurwisana pakati pevatsigiri vemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu vebato rePatriotic Front nevanotsigira vari kuvapikisa zvine mutsindo vaHakainde Hachilema vebato reUnited Party for National Development. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinopa rubatsiro muAmerica, amai Samantha Power, avari kushanya kuEthiopia, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika iyi nekuda kwekurwisana pakati pehurumende nevanhu vari mudunhu reTigray vari kuda kuzvipatsanura kubva kunyika iyi. Amai Power, ava vakasangana nevakuru vehurumende, vanoti mapato ose anofanira kukanda zvombo pasi nekuti vanhu vave kuziya nenzara mudunhu reTigray uye vakawanda vakaenda muhupoteri. Asi amai Power vakaudza vatori venhau kuti havasi kufara nemashoko emutungamiri wenyika ekuti vari kupikisa chirwere chegomarara kana kuti masora vachiti zvinounza ruvengo rwemarudzi. Mumwe mumhanyi wekumalawi akaremara Taonere Banda, anova mutambi wekutanga munyika iyi kupinda mumakwikwi evakaremara kana kuti Paralympics, atanga gadziriro yake yekuti aende kuTokyo kuri kuitirwa mitambo iyi kutanga musi wa24 mwedzi uno. Banda uyo asinganyatsoone anoti chikoro chake chaimurambidza kumhanya nevamwe vana, asi pane vane tsiye nyoro vakazomubatsira kupinda makwikwi akasiyana-siyana zvakapa kuti agume aenda kuBrazil Paralympics muna 2016. Kunyange hazvo Malawi yakadzika mutemo wekuchengetedza vakaremara weDisability Act muna 2012, vakaremara vakawanda vanoti vachiri kusarurwa munyika iyi. Nyaya yekuti hurumende yakatengera vatungamiri vemapato anopikisa ari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD zvikakararo zvemotokari dzemhando yeIsuzu D-Max, izvo zvipatara zvakawanda zvisina mishonga, madhorobha akawanda asina maambureni semuenzaniso muHarare mune ambureni nhanhatu pachidiwa makumi matatu nembiri, uye vanhu vanoda kusvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vachinzi vakatarisana nenzara inotyisa iri kushoropodzwa zvikuru. Vari muPoland vanoti gungano iri rinobatsira, asi vamwe vanopikisa vachiti riri kungopfukuta mari yenyika uye harina meno. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance harisi mubatanidzwa uyu, kunyange vamwe vakuru mubato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora vari kuti vanenge vave mugungano iri mavhiki anotevera. Kopolad pane zvairi kuita here zvinobatika? Mukupindura mubvunzo uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri werimwe bato riri mugungano iri reNCA vamadhoki Chivasa uye mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala. Totanga nekunzwa kubva kuna vaSikala.
Pollard igungano revanhu vakanga vachizviti vane mapato avo akazvimirira oga, vanotsigirana navamunangagwa kuti vamunangagwa ndivo mambo wavo vanoti ndiye president weZimbabwe. Chiripo ndechokuti vanhu ava hapana kana mumwe zvake pakati pavo vose akamirira zvido zvavanhu, asi vakamirira gungano ravo navamunangagwa. Mambo wavo ndivamunangagwa, upenyu hwavo ndivamunangagwa, vanhu vavo ndimunangagwa, zvimwe zvinhu zvavo nezvaanoita zvese muupenyu hwavo ndimunangagwa. Saka hapana chinhu chinonzi Pollard. Pollard varume vakangoungana vachikuza munangagwa kuti ndiwe mambo wedu. Vanhu vari kubvumirana kuti munangagwa ndiye president wavo. Asi isu seMDC Alliance zvinozikanwa kuti kubva pakutanga takataura izvo tichiti vamunangagwa vari pachigaro ipapo noti nokusharwa navanhu, asi nokuda kwokuti vakazvigadza ipapo musure mokunge vadyiwa musarudzo dza2018 naPresident Advocate Nelson Chamisa beMDC Alliance. Saka hapana kana chimwe chinhu chokuti tingakwanisa kuti gungano iri rakamirira zvido zvavanhu. Igungano rakangomirira zvido zvamunangagwa bedzi. Saka muchiona kuti iko zvinovasvika panguva yokupanana mugovo wedzimotikari kuri kukuza masapota ake munangagwa kuti ndakupai motikari idzi nokunditsigira nokutendai kunditsigira kwamuri kundiita.
Vachi vasapindura itins.
Pollard yakatangwa musure mhunge president vamunangagwa wanga wawina. Vakadaidza vanhu vese vakanga vakwikwidza musarudzo. Vakati anenge ane chanofunga kuti ane pfungwawo dzaanadzo dzingabatsira nyika. Unokwanisa kuya kutaura pfungwa dzako idzi. Kana pfungwa idzi dzakanaka dzotorwa. Kana dzisinawo kunaka. Kana kuti dzichionekwa sokuti hadzingabatsiri hurumende iripo yeZANU-PF then hadzitorwe. Saka toona sokuti pfungwa iyi yePollard ipfungwa yakanaka uye kuti ipfungwa inofanirwa kutambirwa neavo vanoda kuti nyika yavo inge ichibudirira. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti sarudzo hadziitwi zuva nezuva. Kukakavadzana kurovana nezvinhu zvinoitwa nguva yesarudzo hazvidi kuti zuva nezuva, vhiki nevhiki, mwedzi nemwedzi kusvika panopera 5 years. Vanhu voramba vachingokakaradza sezvataiona zvaitwa nemapato eMDC neZANU-PF. Saka tinoona sokuti dambudziko renyaya kuitika kune mapolitical parties asiri muPollard ndeyekuti chavava kungotaura zuva rega rega inyaya yekungoti kuPollard hakuna chiri kuitika kuPollard kwazodai so. Ivo hapana patiri kunzwa vachitaura zvavo zvavari kuita zviri kubatsira nyika. Saka chakakosha ndechekuti kuPollard isusi izvo zvichiri kutopusha nyaya yemaelectoral reforms. Atofunga kuti pane mitemo yatofunga kuti inofanira kugadziriswa sarudzo isati yasvika.
Todzoka kwamuri vaasikana.
Munofanira kuziva kuti nyaya yePollard iyi yakadanidzirwa musangano naMnangagwa musure mokunge ataura iye ari kuGwanda makore maviri apfuura kuti achashevedza vanhu vese avo vanenge vari kumutsigira vanozvitiva nemamwe mapato avo vauye vazogara neni pasi tiumbe chinhu chimwe chokuti tive tinova nomufungo mumwe namaitiro mamwe. Saka vanhu ava hapana chimwe chavakamirira paya asi kuenda kunofadza mambo wavo. Saka mambo wavo apa reward yedzimotikari. Saka ndiyo nyaya iripo. Nyaya yedzimotikari itose muZimbabwe tinoziva kuti hadzina kumvera dzamboiswa mubudget renyika regore rapera. Munangagwa mari iyi akangovhovhomora mari yenyika kupa vatsigiri vake vePollard avo vanova ivo kwaya yake yokutend yokudai yokungotevedzera zvinenge zvaita kwaya master wavo Munangagwa.
Petai chirongwa chedu vachi vasatisa skwerera kuvhiya katiyo.
Hapana motikari yePollard yakapuwa munhu kunzi ite yake kana yakapuwa political party kuti ite yake. Imota dzehurumende, imota dzakapuwa kunzi vanhu vambofanira kushandisa pachitwa basa rePollard ratikutaura iroro kuti panofanirwa kuonekwa kuti munyika mune kugadzikana kuripo. Ndozvinoitawo kuti chero vaya vanonge vachida kuuya kuzo mabhizinesi avo vauye kuzoinvesta muZimbabwe vakaona kuti kwakagadzikana.
Havanga vari mutauriri webato reNCA vamadokuchivasa. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Bache Life Talk che Women's Round Table nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 nezviri kusangana nemadzimai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 30 nevashanu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Ofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General inoti pakaitwa uori unotyisa nemapazi ehurumende pamari yaifanira kupiwa varombo nevashandi vemuzvipatara munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yave kutanga kuongorora uori hunonzi huri kuitwa nemakambani ehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 5 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
So ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid labantwana sababoni bavalelwe eGoli abasabuyi ekhaya sasithumezeli lutho sesisifa ngezindlala lezihloko seziphelile ngesizathu sale iCovid.
Igciwane leCovid-19 lilokhe limemetheka ngamandla lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kulezi nsuku.
Indaba yamagesi iqase futhi ukuhlupha. Sasinanzela ukuthi ngalemva kokungcono kade sebiwo i-shedding yakhona isiqalisile futhi. Njalo sabantu buhlungu ukuthi ungananzelela futhi la kade senxa kule curfew. Kodwa bakhona abantu abake sesalisisa abaqina behamba so kungathi sokumnyama.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngokucitsha kwamagetsi osokuyinsakavukela. Inhlolisiso enziwe yihofisi ka-Auditor General iveza ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 iyaqanjulwa yasetshenziswa ngezinye indlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igciwane leCOVID-19 lilokhe limemetheka ngamandla elizweni lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kancane kulezi nsuku. Inengi lithithibele ngomonakalo osudalwe yileli gciwane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6078 asebehlolwe esabelweni seMatabele North kusukela ngombimbitho onyakenye batholakala belegciwane leCOVID-19 kwabhubha abangamachumi ayisikhombisa 70. Uhlangothi lolu luthi okwamanje kulabantu abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1508 abalomkhuhlane lo esabelweni lesi. Izakhamizi zeSkwarai esigabeni seLupane zithi zithwele nzima. Omunye wabo ngunkosikazi Judith Banda.
Ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid labantwana sababoni bavalelwe eGoli abasabuyi ekhaya sasithumezeli lutho sesisifa ngezindlala lezihloko seziphelile ngesizathu sale iCovid. Kubuhlungu kakhulu esigabeni sethu lokhu masikubona kusiba njalo labantwana singasababoni.
Uyakhala lomnumzana Elias Juma ohlala esiqintini sesolobela eLupane.
Khuhlane osusihlukuluzile kakhulu esigabeni sesolobela. Zihlukuluze kanye izakhamizi kunye labantwana. Nanku abantwana sebehlezi emakhaya ngomayelana ngomkhuhlane abasayenelisi lokuyafika ezikolo. Abantwana sebeze betshona bedlala ke bethize inyoni into esasingayazi. So ke ngomkhuhlane lo nzama ukucebisa abakithi bonke uZulu ukuthi bakithi asibambane nini sicebisane mayelana ngalo umkhuhlane. Singazi ukuthi sizonqoba kumbe uza sikhulela lokho wasilala zilakho. Kodwa ngiyacela uZulu weJotsholo Solobela Kwarai ukuthi asizwa sisane nini ukuze siphumelele kulomkhuhlane. Umkhuhlane sesihlukumezile sizwe sikamthokazi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungisani Mpala ohlala eJotsholo Ward uthi uthole nzima ngesikhathi kumemetheka igciwane leCOVID-19.
Dudubo esesilalo ngayiCOVID le, hey, akusasebenzeki. Asisaphili izimuli, asisafundi. Yonke into esiyenzayo njengoba eZimbabwe siphila ngokuziphilisa. Kula ndlela ukuthi sihamba njani, singoda njani. Yonke into isinzima. Imali ayisamuvi njengoba leyakwazi ukuthi circulation yemali yenza abantu bephile. Pho ngalolu bhubhano lolu, solunzima. So besicela ukuthi nga uhulumende uyakhangela ngezinye indlela ukuthi indlela abantu esesiphila ngayo sokunzima.
Umphala uthi uhulumende kumele azame ukuqhuba ngemfanelo uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Singasingena kuma-vaccination lawa, utholisana ukuthi emakhaya ungani siyabhikiswa ngoba ukuze uyehlatshwa silabo 10 kilometers 20 kilometers okumele uyihambe ukuze uyehlatshwa le ijekiseni. Ukuthi ngakuya ngendlela yakhona ngayi government siyacela ukuthi basibisele labo bantu basondelele bezosihlaba lapho esikhona eduzane kulabantu abadala kulabanye abangaphilanga kuhle pho ngazona lezo ndlela besicela ukuthi ngabe kuyavuma ngayi government yasondelela isisondelela lezo zinto labantu abafundisayo ngoba emakhaya ngapha imfundiswa yikho
kudla ngothi lezempila kahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4500 Sematoli North asebephephe umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokuyinsakavukela. Lokhu sokubangela ukuthi abathengisa umlilo wegasi osetshenziswa ngabanengi ukupheka bakhuphule imbadalo. Kubika uBathabile Masuku.
Udubo lokucitsha kwamandla kagetsi luqine ngamandla kuyona le iviki. Amalokishi amaningi akobulawayo aseqeda usuku lonke engelamandla kagetsi, njalo iningi selipheka ngenkuni ngoba besehluleka ukuthenga igasi esidula okwamagama ngoba ithengiswa ngedola lemelika. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi lokhu kwenza lamasela abe maningi.
Indaba yamagesi iqahle futhi kuhlupha, njalo sabantu buhlungu ukuthi ungananzelela futhi laba Tesla nxa kule curfew, kodwa bakhona abantu abakwesenshalisizo abaqina behamba sokungathoka umnyama, so nxa kungenamagesi kule ngosi nanzelela ukuthi amasela lawa semaningi, so ke bayathatha advantage yakhona.
Umnumzana Robson yathi isakhamuzi semzini wenketha laye uthi sokusenza amasela akhuthale.
Amagetsi problem adonga ukuhamba ebusuku. Ebusuku kula masela kula bantu ingozi eziningi ezenzakala ebusuku, so yiwo uphambanisa abantu.
Isakhamuzi sesizinda unkosikazi Alice Ndlovu uthi ngalezi nsuku abantu bengenelisi ukuya emahofisini basebenzela ezindlini ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubathwalisa nzima.
Siyamangala nxa amagetsi esehamba kangaka ngoba lokhu bekuyinto esingayikhangelelanga kulezi nsuku kuyi-lockdown. Abantu sisebenza vele sisezindlini, akusebenzisa i-Wi-Fi. So okusho ukuthi nxa amagetsi ehamba kangaka lo umsebenzi layo yabe umile, yabe sokungasasebenzeki.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lisa Mlotshwa uthi ukucitsha kwamagetsi kubadalela ezinye inhlupho ezigoqela ukubabulalela impahla.
Angiphatheki kahle ngokuhamba kwamagetsi ngoba ukuhamba kwakhathesi akulasikhathi ukuthi isikhathi bani. Ukucitsha kwamagetsi kubulala into eziningi ezindlini.
Umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association iNACORA, umnumzana Effort Ncube, yena welekelela esithi lokhu kubulala alamabhizimusi.
Ilizwe lokhu liqhubeka lisehluleka ukuthi lilethe amandla kagesi ebantwini ngendlela efaneleyo. Kusho khona ukuthi abantu bazahlala behlupheka, i-industry ezomnotho ngeke zivuke ngoba zizakhela phezu kwamandla kagesi ayeneleyo. Ngakho ke yonke into ayikho into ezahamba kahle nxa ngaba amandla kagesi engekho.
Abenkampani kahulumende ephehla amandla kagetsi eZesa Holdings bethule umbiko izolo besazisa uzulu elizweni lonke jikelele ukuthi amandla kagetsi asemalutshwana elizweni ngenxa kokuphambaniseka kwemitshina yokuphehla ugetsi esitishini esikhulu esewange. Bathe njalo basebenza gadalala ukuze balungisise ukuze ilizwe lithole amandla kagetsi eneleyo. Ngakho ke uzulu uxwayiswa ukuba kumele abasebenzise ngonanzelelo. Kusenjalo abogatsha lokulondolozwa kwezihlahla eForest Commission baqale ukukhuthaza uzulu ikakhulu emaphandleni ukuthi bangagamuli izihlahla, bexwayisa njalo ukuthi abephula lumthetho bazabotshwa.
ngolwesithathu bebese sigabeni selupani lapho umqondisi walinhlanganiso umnumzana Abednego Marufu athe okwamanje abakaqali ukubopha uZulu othengisa inkuni kodwa baxwayisa uZulu ukuthi ashiyane lomkhuba wokugamula izihlahla mahlayana ngoba lokhu kuwona imvelo. Uthe njalo lolu hlelo baluqhuka kakhulu elupane lemzarabani ethi okwamanje bathathela abantu inkuni eziganyuliweyo. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Inhlolisiso yenziwe yiwofisi kaAuditor General iveze ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 iyaqanjulwa yasetshenziswa ngendlela eyayingamelanga isetshenziswe ngayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lempumela yenhlolisiso le lwethule edayile ePhalamende kuliviki lusithi loba nje uhulumende wayefake imali eceleni eyokunceda abantu ngesikhathi se-lockdown abaningi ngabayithola ngale mali. Ugwalo luka-Auditor General oluthulwe nguNkosikazi Mildred Chiri luthi imali edlula izigidi ezingamachumi edlula amane zamadola eyayimele incede amabhizinisi amancane avalwa nge-COVID-19 imuli ezidubekayo labagogekileyo kumnyaka odluleyo akayenzanga okucacayo. Uphinde waveza ukuba indawo ezazigcina abantu abayebebanje umkhuhlane we-COVID-19 ama-quarantine centers impahla yayithengwa okungekho emthethweni. Njengomzekeliso kuthiwa mhlaka-12 Mpalakazi 2020 uhulumende wabhatala imali efika izigidi ezilikhulu lasishiyagalombili 180 million US dollars eyokulungisa kuma isolation centers kodwa imali leka izange yenze umsebenzi. Isikhulumeli se crisis in Zimbabwe coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi bakhathazeke kakhulu ngokuphuma kugwalo lolu.
Uyenza umsebenzi oqhakathekileyo kakhulu ekufunisa indaba ze corruption lokuntshontshwa kwemali okwenzakalayo kakhulu manasi kanele ngokubanzwa okwayenza imali yokuncedisa abantu. Siyabona ngathesi ukuthi abantu babesenza ubuqili bekusebenzisa amabizo angayisiwo besebenzisa inamthupha ezingayisizo.
Uthi kuyadanisa ukuba abantu bangatshontsha ngale ndlela ngesikhathi se-COVID-19. Umsekelo womphathintambo wezempilakahle uDr John Mangwiro utshele intetho ezindaba ukuba indaba zonke ezikugwalo luka-Auditor General kazilani logatsha lwakhe. Sithole umbono kaphathintambo wezokulondolozwa kwenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima.
I have just been informed of that report ya Auditor General and i-report yandruda kuthi ndiyitharisise tione kuthi
sesizwile ngemibiko leyi sizafuna ukuba sibone ukuba kwenziwani. Okokuthi kwakulabantu ababethatha imali okwakungamelanga bayithole yinto esayilungisayo. Ugwalo lolu sizalukhangelisisa kakuhle.
Vanofanela kubenefita vangani but report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka.
Kusiyafika umhlaka-2 Mpalakazi 2020 ugatsha lwezemali beselobele ingatsha ezihlukeneyo lamankampani kahulumende anjengabo District Development Fund DDF imali efika phose amabhiliyoni amabili amadola eZimbabwe 1.9 billion RTGS yokunceda ukuthuthukisa izibhedlela ukulungisa indawo zama quarantine lama isolation centers ukwemba izibholane lezinye inhlelo zokuphathisa ababhekane lenhlupho ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa abaningi lokhu behlaba omkhulu umkhosi besithi kabatholanga usizo lwemali ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Ibhanga le-World Bank lakhipha imibiko kumaviki esanda kwedlula lisithi i-COVID-19 yashiya abaningi bengabayanga eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
We'll be right back.
Ulife Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela imizamo yabesifazana yokulwisana le COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Sokubotshwe abantu abaphikisa uhulumende abambalwa kwele Tanzania abakhonona ngokuvalelwa entilongweni kukamnumzana Freedom Mbowe okubandla elikhulu eliphikisayo. Uhlangothi olubona ngemikhuhlane kwele Melika ole Centers for Disease Control and Prevention solwengeze isikhathi sokuthi abaswelayo bathole uncedo lokuhlawulela imbadalo yezindlu kuze kuyefika umfumfu lonyaka. Uhulumende besegqibe uhlelo lolu olunceda abantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.6 million abathule nzima ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Abadabuka ePhilippines lakwamanye amazwe abatiya inhlanzi bathi bakhathazwa yibuningi babantu abavela kwele China abatiya inhlanzi bahlayana duzane lelizwe labo. Bathi inhlanzi ezilohlonzi ezibizwa ngokuthi ngamathuna ezithengiswa ngemali efika inkulungwane inhlanzi eyodwa sizibangwa ngabathiyayo. Lokhu kwethulwa umsakazo we-Voice of America.
Udaba lwezimota ezithengelwe abakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akunkulumo zePoland ngumongameli Emmerson Mnangagwa luqhubeka lusekuduni. Abanye besithi uMnangagwa udlalise imali kahulumende njalo uzama ukuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho. Umnangagwa uphe abantu laba abagoqela umholi webandla le-NCA umnumzana Love More Maduku ama Isuzu Twin Cabo afika phose amajumi amabili wona abikwa ethengwe ngemali yedlula isigidi samadola eMelika. Umaduku utshele intathelizindaba ukuthi akulalutho olubi ngokwenziwe ngumnangagwa. Uthe njalo uzasebenzisa limota ukubhoda ngelizwe esakha ibandla lakhe. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kaphiwanga limota ngoba wala ukungena kuPoland esithi ngombuthano wamabandla asekela iZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Felix Magalela Mafaspanta uthi lokho sokuvele sobala.
Abadala abantu kulempondo akufihlwa. Namhlanje kuphume emhlophe ukuthi Pollard ngekabani njalo inyamazana bani. Sithanda namhlanje ukuchayela uPresident weZANU-PF uMnangagwa ihlombe ukuthi soku uveze emhlophe ngezenzo lokukhuluma ukuthi iPollard vele ihloseni njalo ngekabani. Kambe ungabona yini enye political party isupporter isponsor any party. Yikho ke siyathaba namhlanje sichayela ihlombe uED uDambudzo Mnangagwa uthi seveze mhlophe ebantwini bonke ukuthi Pollard yinto yezana. Sake sakubona ngapi emhlabeni jikelele ukuthi enye political party incedisa i-opposition. Ngalokho namhlanje abantu abaningi bachaya ifoni besitshela mhlophe ukuthi hathi madoda li iyacabanga la ngabonanga uED uzowachaza mhlophe ukuthi iPollard ngeyakhe ngesikhiwa bathi he has exposed his plans clearly ukuthi iPollard izalwa izano njalo isebenzele ukufeza injongo yezano.
kodwa bayakulandula abathole izimota lezi abafana labo maduku ukuthi sebethengwe izani.
Kambi lake lakubona ngapi ukuthi izinkulungwane lezinkulungwane zamayusa imali ye-America ithengele abantu abaphikisana lezani? Hhayi, uthengele imota lezi ukuthi bahlose bakhampeni laye. Bonke siza kubona mhlophe sokusale 6 noma 3 weeks ukuthi baza kuthi gwaqa balahle amajogo abo basebe izanu PF. Angithi abanye ama-candidate e-president ka-2018 sebajoyine izanu PF. Abanye bajoyina ngezenzo bethule, kodwa namhla upresident wezanu PF uMnumzane Dambudzo ukhuphe emhlophe lezanu ukuthi iPollard ngiyabo. Lokho namhla siyamtshayela ihlombe sisithi sencedile abantu abaningi ede bengazi, sibona ngani inyamazana okuthiwa iPollard izafeza izinto ezilomkwanjo politically, socially and otherwise.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lomsekeli kamqoqi webandla likamaduku ele-NCA umnumzana Gibson Sibusiso Moyo, yena othi kabazihluphi ngalabo ababasolayo ngokuthengelwa izimota lesi.
Ngiyakusekela sibili kakhulu ngalokho akutshileyo ubaba umaduku ukuthi uzathatha leli thuba lokuthi le imota ayiphiweyo ayisebenzise ekubeni abumbe ibandla le-NCA liqhubekele phambili. Angiboni ukuthi kungabe kuyinto embi leyo. Yikuthi nje abantu balapha eZimbabwe balesikhathi sokuthi kwesinye isikhathi nxa kusenzakala ezinye izinto ababe bezibona bona ukuthi kibo ziyabe zimbi, babe befuna ukuthi kwakhona wonke umuntu akubone kuyinto embi lanxa kulobuhle phakathi.
Abanye bathi okwenziwe ngumnankagwa ikuthenga amabandla aphikisayo la afana lelenu phambilini kokhetho luka-2023.
Lokho akusiqiniso. Ngithemba like lezwa umkhokheli wethu ukuthi ukuchaze kwaphuma kwabasegcekeni ukuthi ibandla ele-NCA belifisa ukuthi umuntu wonke ongabe wangena ekhethweni lolo olwalukhona ngo-2018 ukuthi bebefisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye. So angiboni ukuthi khona nxa abantu abakumabandla la abakuPollard bephiwe izimota kungabe kuyinkinga. Angazi ukuthi inkinga yakhona ingaphi khona.
Yona iPollard ungathi iqakatheke ngani kulabo abathi kayila msebenzi ekwenzayo ukudlalisa imali kahulumende?
Mr. Nkomo, iPollard okuqakatheke ngayo abantu beZimbabwe okumele bakwazi ukuthi yenza ukuthi abantu bonke abangena ekhethweni ngo-2018 labo benelise ukuthi babe lembono engenza ukuthi uhulumende aqhubekele phambili ngokuthuthukisa ilizwe ngendlela ezijiyeneyo. Into abantu okumele bayinanzelele ukuthi abantu balengqondo yokuthi amabandla akhona lapha eZimbabwe i-MDCA lezanu PF kuphela. Babona ingani nxa kuyikuthi khona ongekho phakathi kwamabandla la amabili awulakho ongakubeka ebantwini ukuthi lawe ukhanye ukuthi ukhona ekuthuthukiseni ingqubekela phambili yeZimbabwe. Okunye njalo yikuthi kwenza ukuthi abantu ababephatheke kukhetho ngo-2018 basebenzelane ndawonye ukwenzela ukuthi kungabi lenzondano.
Umnumzana Gibson Sibusiso Moyo ngomsekeli kamqoqi webandla le-NCA. Kwezemidlalo, iziphathamandla zeZimbabwe Olympics Committee ebezihambela abadlali bakuleli emidlalweni yama-Olympics eTokyo kwele Japan sezibuyela ekhaya. Umphathi Ntambo wezemali uGuest Coventry yena okunhlanganiso ye-International Olympics Committee ilo Scott Vincent odlala igolf bona bazabuyela ekugqitshweni kwalimidlalo. IZimbabwe ibila badlali abahlanu njalo bonke behlulekile ukuthola izicoco. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelwa umkhokheli weZimbabwe Olympics Committee uFrederick Ndlovu.
Kanti ukubonga nje uZimbabwe wonke ngokusisekela lokuthi encourage akade bekwenza khona besithumezela ama-message besifonela. Ngingakhohlwa njalo ukubonga kakhulu kakhulu uhulumende weZimbabwe ngoba nguye osiphe imali ukuthi sibuye lapha and hayi sihambe kuhle sahlala kuhle azange sibe nohlupho.
Yes, so singathi ke wena ngokubona kwakho ubona ngani sibili hayi lihambe kuhle kodwa ke abanye babuza ukuthi engxenye kade libaningi kakhulu iziphathamandla kunoko kade abajala ukukhuluma ngakho abantu sithi iziphathamandla ziningi okwedlula abadlali likubamba njani khonokho
ibona zami lapho esesikhandele khona ikhe siphambanisa khona ngoba nathi i-root cause asiyiboni kuhle iziphathamandla ayisizo eziningi uduko lona ngokwalo esilalo ukuthi abadlali bethu ngiba abantu tshwane silelungele ukufaka abangamathumi amathathu lamabili ama-national federations. We only managed to have 4 out of 32 national federations being represented, which means kulomsebenzi omkhulu kakhulu omele siwenze kuma-national federation ukwenzela ukuthi sibe labadlali. Then ngibe sengisithi njalo kumele sibe kwazi ukuthi iziphathamandla azidecidwa yiZimbabwe ukuthi isiphathamandla sihambayo ngobani. Isiphathamandla esihambayo labadlali sidetermina ngenamba yabadlali abakhona and kule calculator kudetermina yiyo International Olympic Committee yiyo esitshelayo ukuthi njengoba labadlali abahlali isiphathamandla elingabahamba lazo yes. So that one is never a position edetermina lilizwe. Ungakukhandisisa futhi khonapho nje ngixoxa labanye abaningi because bengaphongubukela ama-games kumele ngidingisise ukuthi kati abanye vele bona bakenalisa njani ukuthi bequalify. Uzathola ukuthi khonakhona izimba akade silayo kuphela thina u-physiotherapist but amanye amazwe abalabo-fitness trainer abalama-psychologist besingalabo thina bonke abantu labo okutshengisela ukuthi ama-coach ethu abe ngalabo abantu okumele bebasekele ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi ama-athletes ethu athole i-training e-proper.
UFrederick Ndlovu ngoweZimbabwe Olympics Committee. Isizalwane seZimbabwe uSarah Bennett yena usekhethwe ukuba ngomunye wabahlela imidlalo yesilisa e-hockey kuma-Olympics kwezokunikwa kwesicoco segolide.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Siziphethe ngebe zihamba phambili. Igciwane le-COVID-19 lilokhe limemetheka ngamandla lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kulezi nsuku. UZulu wakoBulawayo ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokuyinsakavukela. Inhlolisiso eyenziwe ihhofisi ka-Auditor General iveza ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 yaqanjulwa yasetshenziswa ngezinye indlela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi untungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.